Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vazivisa nhasi kuti dzimwe nhengo pfumbamwe dzeMDC Alliance hadzisisiri nhengo dzeparamende mushure mekunge vanyorerwa tsamba nebato reMDCT. Nhengo dzadzingwa muparamende dzinoti vaAmos Chibaya vanga vachimirira Mukoba, vaHappymore Chidziva vanga vachimirira Highfield, vaMurisizwi Zvai vanga vachimirira Harare Central, pamwe nenhengo dzeproportional representation dzinoti muzvare Virginia Muradzikwa, amai Mucharayirwa Mugidho, amai Concilia Maja Jaya, amai Francisca Ncube, amai Anna Muyambo, na amai Nomathemba Ndlovu. Vave munyori muMDCT, va Douglas Mwonzora, vaudza Studio 7 kuti vadzingwa ava vanga vabuda pachena kuti havasisiri nhengo dzeMDCT yakasiyiwa navatsvangirai.
Vose vakati havasisiri mamembers eMDCT, MDC yaitungamirwa navatsvangirai. Inova MDC ine masiti ari muparliament. Saka pamutemo uripo wedu webato reMDC nderekuti uyo abuda mubato haachakwanisi kutora chigaro cha MP kana kanzela. Saka vatabvisa kuparliament awa vanova 9 pamwe chete vanhu vakanyora magwaro avo, vamwe vakaenda kumakoti vachinyora magwaro kuti havachisinei nechekuita nebato ravatsvangirai. Saka naizvozvo vanhu ivavo vava free kufoma zvavo bato ravo kana kuenda kune rimwe bato ravo ravanenge vachida.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati bato ravo harisi kuzoshaya hope nekudzingwa kwaitwa nhengo dzavo muparamende, vachiti zvave pachena kuti ZANUPF ndiyo iri kurwisana nebato ravo.
Saka zvaitike izvi inyaya yekuti ZANUPF iri kurwisa vachamisa neMDC Alliance. Saka isu hativhunduki kutarisana neZANUPF. Vanhu vasavhunduka, vanhu vasatya. Imhepo iri kuvhuvhuta inopfuura, mhepo dzinogara dzichiuya asi dzinopfuura. Hakuna mhepo inogara iripo, inopfuura chete. Nguva ichanaka, kuchara tikaenda mberi nenyika yedu zvakanaka tichitungamirwa naNelson Chamisa. Saka izvi zvinoratidza kuti ZANUPF iri pabishi guru kuda kurwisa MDC Alliance, iri pabishi guru kuda kurwisa vanhu. That's why vachiita zvese zvavari kuita kudzinga maMPs muparlamendi kuabdukta maMPs.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANUPF vaPatrick Chinamasa kutinzwe pavamire panyaya iyi, asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANUPF vaObert Mpofu vakamboudza vatori venhau munguva shoma yadarika kuti sebato havana ine kunetsana kuri kuitika muMDC. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati dare reparamende rakanganisa nekudzinga kwaraita nhengo pfumbamwe idzi sezvo pachine nyaya dziri mumatare dzakakwidzwa neMDC Alliance dzine chekuita nekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato iri muparamende.
Ini kuona kwangu kupena Mwonzora dzatova nhinhi chaidzo pamutemo, nekuti kuziva kwangu nyaya dzekurikola maMPs idzi dziri pending kuhigh court. Saka handifungi kuti zvinhu zvinopa picture yakanaka kuti nyaya ichiri kuhigh court ava vana Mwonzora nana Kupu voenda vonorikola futi mamwe maMP. Vanofanira kumirira kusvikira hih court yapa mutongo chaiwo panyaya yemarecalls aya. Tinoona sekuti kuita kwavari kuita kutozvidzawo futi iro dare rehigh court.
Kudzingwa kwaitwa nhengo dzeparamende pfumbamwe uku nhasi kwave kureva kuti pave nenhengo 13 dzeMDC Alliance dzadzingwa mudare iri nechikwata chamuzvare Kupe, zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDCT. Zvichakadai, vaMwonzora vati bato ravo harichaita kongresi yechimbi chimbi yekutsvaga achatsiva vaimbove mutungamiriri webato mushakabva Morgan Tsvangirai musi wa31 Chikunguru sezvanga zvakatarisirwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19, asi vati kongresi iyi ichazoitwa muzuva risati ratarwa.
Pangoitika hatina kumisa musangano weextraordinary congress. Chaitika chachisingazikanwa navanhu vazhinji ndechokuti nekuda kwechirwere cheCOVID-19 madeadline ese kana kuti nguva yakatarwa nedare yakaextendwa ne6 weeks kana kuti 1.5 months. Saka isu takatangaisa extraordinary congress yedu kuti iitike musi wa31 July unowa waipera 3 months kana 4 months dzanga dzatarwa nedare. Tinoisa 1.5 months ipapo, 6 weeks ipapo. Tinoona tichisvika kunana 15 September. Takawana uchenjeri hwakabva kune vakuru vezveutano kuti chirwere cheko COVID chichanyanya kuwanda muwinda munomu inowa June na July. Saka tino takachikira kuti toita msangano wakakura kudaro une wanhu 4500 panguva iyoyo tinogona kusawana mvumo yacho. Saka takauendesa kumberi zvishoma kuitira kuti kunge kwa kudzia chirwere chinenge chachishomawo.
Kusawirirana muMDC kwakatanga pakaturwa mutongo weSupreme Court wakati vachamisa vana kusarudzwa zviri pachena kutungamira bato iri, zvakapa kuti vamwe vakaita savamwonzora vaElias Mudzuri, vaMorgan Komichi namuzvare Kupe vati vachatevedzera mutongo uyu, asi vamwewo vakaramba vakaomesa gotsi kuti papata vachiti MDC yakatoita kongresi yayo kugweru kwakasarudzwa vachamisa semutungamiri webato. Mune imwewo nyaya nechekuita neMDC, nhengo dzeMDC Alliance dziri mujeri dzinoti mumiriro weHarare West muparamende muzvare Johanna Mamombe nevamwe vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende vacharamba vari mujeri kusvika musi wechishanu svondo rino. Mushure mekunge dare repamusoro rati richatura mutongo waro pachikumbiro chevatatu ava chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso nechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.